Chicken Inn iyo yakatora mukombe uyu muna 2015 uyeze iri pachinano chechitatu mwaka uno iri pamusha anengezi Platinum Stars iyo iri pachinano chechipiri kwasara mitambo gumi nemiviri chete kuti makundano aya asike kwamvura yateka makumbo. Madamburo yakatungamira maGamecocks nemapoints manomwe asi murairidzi weChicken Inn Joey Antipas anoti havasi kupa Madamburo ruremekedzo.
We have to take the lead on. You don't afford them too much respect and back off them. We've got to be aggressive with them and go out there and close them down as much as possible.
Muteveri weChicken Inn Vashepa Saizi vanoti mapoints manomwe haana kunyanyowanda vachiti vari kurova Madamburo vachivimba kuti chikwata chiri pamusoro cheFC Platinum chichatedza ivo votora mukombe.
7 points dzatakapiwa Gabriel Shomai, saka tine mukana mukuru kwazvo kuti titore league gore rinoe. League ndiyedu takatohwina kudhara, vakangoita slip up chete tatora league, hapana problem ipapapa.
Asingezi Platinum yacho haisi yekurovera kumba sezvo iri kupisa vatsigiri vavo vachitarisira kuti kapteni wavo Liberty Akoroma achaita semazuva ese uyezve kuti Donovan Bernard haasi kuzotsiya zvibodzwa zvichinaya. Asi zvikwata zviviri izvi zvikaita mangange FC Platinum iyo iri kutungamira ngezi nemapoints maviri inokwanisa kuwedzera utungamiri hwayo iri pamusoro apo iri pamba nechapungu iyo iri kutatarika. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe kubva mumitambo makumi maviri nemaviri. Mushure memasvondo matatu vasina kupinda munhandare, Dynamos yadzoka muRufaro Stadium iine vatambi vatsva vakati wandei apo iri kuedza kubva pachinhano chegumi nenhatu chairi pari zvino. Mushure mekutenga Kingston Carter naBrett Amidu, Dimbare iri kutarisira shanduko kubva mumatambiro avanga vachiita munharaunda yekutanga. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Nitrat vs Highlanders, Heretos vs Cape United, Black Rhinos vs Blue City, Sondo Mutare City Rovers vs Shabani Mine, Blue Chiefs vs Harare City, Triangle vs Yada. Zvichakadaro, makundano eBarclays Premier League ari kupinda musvondo rechipiri paine mutambo mukuru kuStamford Bridge uko Chelsea neArsenal dziri kubandana. Arsenal haina kutanga zvakanaka apo yakarohwa 2-0 mumutambo wayo wekutanga neMan City, asi iri kutarisira shanduko kubva mumutambo wavo neChelsea. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Man City vs Huddersfield, Brighton vs Man U, Burnley vs Watford, Leicester vs Wolves, Cardiff vs Newcastle, West Ham vs Bournemouth, Everton vs Southampton, Tottenham vs Fulham. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.